Muchiziso chayo zekiat saruzo idzi zichaitwa musi wa 7 Chivabvu uye vanoda kupinda musaruzo idzi vanofanira kunge vanyoresa commission iyi musi wa 16 Kurume vaimbo vekanzura weward 14 uye vaive meya weguta remutare vablessing Tandi avo vakadzingwa basa masvondo maviri apfuura vaudza studio 7 kuti vange vari kutarisira saruzo idzi uye vachakunda kana vakapiwa mukana nebato ravo recitizens coalition for change kuti vadzokere pachigaro chavo
chiziso ndachiona but sekutaura kwatiri kuita munoona mutriple C izvozvi semusangano mutsva iri kuedza kunotsvagiridza ichiona kuti macandidates anga aripo anokwanisa kudzokera here so vari kudzita pasi vonoita maconsultations nemaopinion leaders nemastructures anenge ariko voona kuti munenge muchiwirirana here kuti ucondeste kana kuti usacondeste
vatandi avo vakadzingwa basa pamwe nakanzura weward 5 parusape valaiton stole avo vaiva sachigaro wekanzuru iyi vaudza studio 7 kuti vachakunda zvine mutsindo musarudzo idzi mutungamiri wesangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti vanofara kuti zeki aita basa rayo nekukasika kudaidzira sarudzo idzi vachiti ndo zvaingadai yakaita pasarudzo dzichaitwa musi wa 26 Kurume
tingati apa tangofara kuti zeki yaita nechimbi chimbi sekuona kwamunoita nyaya dzemasarudzo achange achiitwa aya musi wa 26 March akaitwa musi wa 16 January achinzi madeclarations anga atora nguva yakaretera kuti zvivanhu vakabviswa mumakanzuru nemaMP gore rakapera saka izvozvo nezeki zvichikona kunge ichimbi chimbi zvinoratidzawo yatingati efficiency asi chikuru kuru tichitaura nenyaya yezeki chekuti ngapaitwe kuti mitemo yakati kuti nechekuita nekufambiswa kwesarudzo igadzirirwe kuita kuti sarudzo kana dzinge dzaitwa dziite kuti vanenge vakundwa nevakunda vese vaone sarudzo sezvafamba zvakanaka ndozvatinongokurudzira
zvichakadai zeki yazivisawo kuti mapato anoti MDC Alliance ZANU PF neCitizens Coalition for Change achakwikwidza musarudzo dzeward 20 kuchitungwiza idzo dzichaitwa kutsvaga achatsiva vaive kanzura wenzvimbo iyi vainnocent jenje avo vakashaya munandira sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 26 mwedzi unouya apo pachaitwawo sarudzo dzemabyelection dzekusarudza nhengo dzenational assembly makumi maviri nesere pamwe nemakanzura zana nemashanu vakadzingwa basa kana kufa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.